Today we are starting a very, what I can say, a very difficult topic. Difficult in a sense that it's a topic that many people want, they really want to be successful in that area, but somehow they find many hindrances. Amen. If you think I'm lying, just see how difficult it was for you. It was for you to be here today. That shows that this is one of the most hated subject by the enemy, the subject of money. Amen. The subject of money. Why? There's a scripture in the Bible, if you read your Bible very well, which says, "Money answereth." Money answereth. So we have got money which answereth all things when it comes to this earthly realm. And we also have got a God who answereth all things also in the spiritual realms. Amen. So the reason why it is one of the most difficult subjects is most times when we have it here on earth, it means there are some answers which automatically are going to get because you have money. Because even the Bible, it actually agrees that with money there are some certain things that you can have answers to. Amen. So which means without money also, there are some certain things that you never have answers to because you lack money. Amen. So today, because it is the beginning of this subject, I will try by all means to be friendly because it's a subject that I have not actually taught like publicly like this. I think it's a subject that we have managed to teach there and there, but to some individuals because of their proximity also to us. Amen. But by the leadership of the Holy Spirit, we find it very, very necessary also to teach those also who are willing also to be taught from the spiritual perspective, coming to the physical perspective about this issue of money. Amen. So we are going to talk about it in a godly way. And the mind of God concerning this thing called money. Hallelujah. So I'm going to make you read a very controversial scripture. Why? Because there is no way it speaks about money. But there is something that we want to talk about tonight, which will lead us also into some episodes in the coming days where we will be going deeper or diving deeper with this teaching of money. Amen. So today it will be an introduction. Then you will see if you want it or you don't want it. Because there are some people who are like, Isusu, we don't want it. We just want to kwenda kudenga, which is good. Here, the good thing is we'll teach you about kwenda kudenga. And we'll teach you also about money. So that sometimes you can make even heaven here on earth. Amen. Which is a good thing, believe me. Amen. So I'm praying also for those who are supposed to be joining us to join us as soon as possible before we go very, very far. Amen. So let's open our Bibles in the book of 2 Kings, chapter 5, from verse 1, from verse 8. 2 Kings chapter 5, from verse 8. So I will need also the Bible reader to be close to the Bible, to the one who will be referring some scriptures. Okay, or I'll be referring some scriptures, then we'll see what you can do. Amen. Because there are some subjects, there are some things that I'll be just saying, and I'll be giving you scriptures as we go. So I need my searcher, my Google to be very, very, very powerful and to be very quick. Amen.
Amen.
Okay, are we there? Second Kings
chapter 5 verse 8.
Verse 8, yes.
And it was so, when Elisha the man of God had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, wherefore hast thou rent thy clothes? Let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Verse 9. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and they shall be clean.
Go and wash into Jordan how many times?
Seven times,
and thy flesh shall
come again to thee, and thou shalt be clean. Verse number 11. But Naaman was wroth, and went away and said, behold, I thought he would surely come
now,
out to me.
I want you to really, please, there now, that is where our issue is. Amen?
Amen.
Verse 11.
But Naaman was wroth, and went away and said, behold, I thought he would surely come out to me, and stand, and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place, and recover the leper.
Let's go.
12. Are not Abner and Far rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. 13. And his servants came near and spake unto him, and said, my father, if the prophet had bid thee to do some great thing, wouldest thou not have done it? How much rather then, when he said to thee, wash and be clean? 14. Then went he down, and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God. And his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean.
Amen. May the good Lord bless the reading of his word. Amen. Now, the subject I want to tackle today is very sensitive in a way that I know even demons, they don't know, they don't want us to learn about these things. Amen. It's one of the subjects where even strongholds, they've got power over families, over nations, and over even continents. Amen. The subject of money. Amen. Tell your neighbor that the subject of money is very, very powerful. Now, you understand why I'm saying all this very soon. Why I'm saying it's very, very powerful. Now, but before I go further, do we have people here who go to, we have jobs, who go to work? Who go to work? Just raise your hands. Okay, do we have those who don't go to work? Just raise your hands. Do we have those who have got businesses? Now, how many have got businesses? I don't know, Zodian, but only sick at a business. How many have got businesses? Please be proud. Raise your head proudly. Amen. Business people, raise your head proudly. Okay, okay, okay. Praise God. Amen. Now, the reason why I said this, I think last year we hosted some good brothers of mine in the Lord, who taught us about, I think, the finances on its own. I think if you were here, we hosted what we called the, what was the name of it? The Millionaire Summit, amen. And I believe this year again we're going to host it, amen. Now, the people that we hosted here, they are millionaires, amen, in Zimbabwe. We are privileged by God to be near such people, and we have been also learning some aspects when it comes to money. Amen. Some of it we have actually been practicing. We are not even ashamed to say it. That's why we brought them here, so that also you can have some time with them to hear, is it possible? Now, but there's one thing that I'm now sure of, and this I'm now very, very sure of. I'm now sure of anyone, I'm not sure of this, that anyone who has a job, when you are having even a good paying job, I don't know what you call a good paying job, it's very, very difficult for you to be a millionaire or to be wealthy if you have a job. If you are under a salary whereby monthly you know that you are going to work, they are giving you a salary, it's difficult for you to enter into a realm of what we call wealthy. Amen. It's difficult. The reason why is because even your boss who is paying you now, you discover that what you are calling pay, or what you are calling a salary, is something that he or she can do away with. Which means in his or her coffers he has got more. That's why if it's a big institute, that's why that big institute is so big. Amen. Now, the biggest problem now is, as we all know, the biggest problem with us is this thing called jobs. And you know, there's a difference between a job and a business. Like, you know. But if you are not careful, your business can become also a job. And you know, for example, what am I trying to say? What's a job? A job is something that you are employed to do. But a business is something that you started. Hello? You don't spend much of your time on your business, because the moment you spend much of your time doing your business, it's now becoming a job. You have failed. Let's say you've got a business and you're doing your business, and your business now, in that business, that is where you are spending much of your time. And it has now become a job. It means there's something wrong that you are doing. Because a business should remain a business and should open other businesses. Because the truth is, no one will have wealth with one stream of income. This is true. We have been taught about it, don't you know? Awite mari. Une chitubu chimwe chinokupa mari. Azvite. Awite mari. Une one source inokupa mari. Azvite. Now, but the biggest problem now begins uchona kuti with the way that we were brought up. If you see munuwese now, we are pastors. We have been dealing with you people for years. Kashoma kuona munachiti pastor, dina material wisdom, don't run a business wrong. Munuwese charkuda, arkuda nyasha, zekuita mari. That's where the problem begins. Because nothing zeroti mari ndo inopedza ma problems, yet money actually starts problems. We got this program. What did you call it? Money what? Money matters, because you all believe that it's money that you need. So we found a vocabulary, a word that will make you okay come. Because if you have written what we're supposed to write, you were all going to be in confusion. But discover that it's not money that matters. Hello? It's not money that matters. So the biggest problem is, all of us who are here, we think that our lives are low because we need money. That's where the first problem begins. Hello? Unuwesa rapana parunduda mari. Namatai mariangu iwedziru. Not knowing kutukutu namatroti iwedziru, evinika iwedziru, chawa ya footage doti, chinamatroti iwedziru. Because ya wedziru, icha furafuti mama problems. Kuanda kwayo ndo kuanda kwema problems. Ani muna zwa muri now. izozvonema problems maybe $800 even ukawedzerwa mari now it means uchatanga kuita maproblems ema thousands every person mari ichiwanda ndokuwanda kuti kuita maproblems which means money is actually the causer of many problems and if you find it out it means that in life you don't need money there's something else that you need which is not money and that thing even when it comes to schools they don't teach that because we are all programmed to work and look for and in those jobs you are all looking for what munhu wese ari kuda basa chicho ari kuda hakuna ari kuenda kubasa because ari kusipakwa uri kuda kuenda kubasa because uri kuda chi you are all programmed to look for money to an extent that even our educational system it helps us or it actually it is the foundation inotibatsira kuti tifungidzire kuti tiri kudzidza kuti zvane mabasa tiwane mari saka you discover that takavhiringwa kubva kutichiri vadiki because mwana achikura anodzodzi mwana angupasa chikoro tuzowana chi wawana basa uzodii uzowana chi hakuna mwana ari kudzidziswa kutanga zvake tiri kudzidziswa unotsvaka mabasa that's the biggest problem yet hakuna munhu ane basa ari wealthy hakuna chikutoradza kuti uri murombo uri kuenda kubasa nyekuti mangwana uri kungafuti uchienda kubasa itori sign yekuti uri murombo no matter how much they are giving you fact yekuti uri kumuka uri kuenda kubasa kwausiri kuda it's a sign yekuti uri murombo ende chiri kuita kuti uende kubasa inyaya yekuti uri kuda so we are all since we were young programmed to work for money taza munhu ari pedyo newa anoda mari saka that's why you see that go search this in our schools kusvika kuhigh school toenda kumacolleges hakuna kunodzidziswa kuita mari tinodzidziswa kushandira mari these are two different things hakuna kunodzidziswa kugadzira handiti kugadzira kuita business rinokupa mari tiri kuequipwa kuti tinoshandira vanhu vaite mari itichishandira mari hallo saka chinotanga kunetsa ndechekudeso mentality yautori nayo now not the biggest problem yekunyange ukapiwa mari futi uchadzokera kunobroka nekuda kwepfungwa saka chinotanga kupfumisa munhu chamusingaziye kana kuita kuti munhu ave murombo haizi mari ipfungwa saka kana pfungwa dzakaprogramwa kuti munhu anoshandira mari nyange ndikakupa mari uchadzoka next day wakushandira futi mari wakuda futi imwe handokona kuti mese pamakwana basa maifara mari yekukwanira hallo wazoti gare gare wakatanga kuti amomana basa rangu ndikupiwa peanuts munhu wese ari kuti peanuts ane tine yange isiri peanuts yange iri jem but chakazosaka kuti ati ya peanuts inyaya yekuti azopiwa salary ndokubva aona kuti mafees akukwana rent yakukwana ndokubva watanga kuva greedy wakutenga boots wakudii next thing bvaona kuti ino mari yangu yashota ndichiri kuda kufidha imwe nzara yandiinayo hallo now pane problem ndepekudai waona kuti yashota uri kufungidzira kuti chauri kuda iraise yepay not knowing kuti even pay yako ikaraisewa futi uchaona kuti une dzimwe nzara futi dzichatanga kumuka the more the money ndo the more yauri kuintrodhuswa kuzvimwe zvinhu zvakanaka zvekuda kuti imwe mari hallo okay unoziva kuti uchifamba netsoka kungofamba netsoka uchaona kuti number one kubva kumba kwako kusvika panapa wasevha zvisingaite kufamba netsoka but wafamba number one wafamba number two unogona kunge wakecha zvimwe zvirwere pakuuya number three wawesta mamwe mahours pakurarama kwako nekufamba nezuro baba ngu aitaura nyaya inakidza achiti do you know kuti munhu wese asina mota you are 2 days behind munhu wese ane mota wese asina mota Because uchibva panapo toende mutown uchakwira zuko. Muna nemota chapinda mota yake ungoenda kutown. Saka iwo chaita nje kuti uchamira pa bus stop yose da kumira. Muchipisana nekukwira ma minutes auri kusara iwaya. It means life yako iri kumashure kudarika nemota. Hello. Kungofamba netsoka ngotaona mota. Izvozvi it means you are 2 days behind. Muna nemota. Hello. Hello. Ndaona kuscripture ratavirengero ndikuratidzei pane nyaya hombe. Bos nasa nisomboda kana kumbomhanyiswa izuva rekutanga. Chazondiratidza kuti uri serious kudzoka next Saturday, next Friday. Tichinamatira kuti nyaya iyoyo tichitaura nezvayo. Amen. Because I think we must have balance in the church, spirituality and even nekunyama. We must have that balance. Because my edena when we need him. Medeni anowinwa akaona mota yakanaka. Anoona moyo ndimwari. Even Bible rinodaro kuti Mwari anoona moyo but vanhu anoona kunze. Ende kunze kuti kunake kunoda mari. Whether you like it or not. Ine kugerwa chete every week ndogerwa. Kundingogerwa zvanaka kugerwa zvudero zvoda rinotondidhuro darika mabhu magerwa andetwa kudhara kana rezvoda. Because Zuda ndoro wa $10. Pese pando giro ndo buda $10. Musoro, kwete nde musoro. Hello? Ndato zono uti no, manza nda hii farote, at least ya unipa ubaba, but promotion yo, ya kwa hechi dura. Now, but do you know uti now ukanzo watenga moto wa buda mtoka? Uchona uti life ya moto futine kakudura kaino ito. Na kutone kwa weda dola. Uchibandera dola. Urugutenge sa ma hours. E future ya. But urugutu that's very cheap. Pweta munaruguwa na mota. Ukatenga mota it means. Kwa weda ni dola wakude at least $12. Because fuel uke sa dola ya Japani. Sa ucha discover kuti life ya mari. Ino dafuti mwe mari ya kawanda. Kuti imentenwe. You need. More money. Zvandiruto rangu kunosa zvidzikisoro kuti mupunzi tikuda mari. I tell you, ichiuya uchona kuti even kwauri kudyira uchona kuti hakuchaite. Uchatono dziro nedzimwe nzvimbo. Wakudyira nzvimbo uchaita shamwari chakuintroducer ku even kagezero uchona kuti haizi geshe nogezesa. Uchatanga kunzwa vanhu vachitaura nyaya yekuti tino munokuri kuita sei? Tino scrubber. Haugeze nesipo notenga. Zvimwe zvinoso zvinenge zviri muzi jagi so utanga kupukuta so kwete sipo unongotorawo zvinama utanga kungoda kuscrub pasina kana sipo uchideso chine inobva ipapo kana gesha ibvise saka monthly gesha ndamari dollar scrub your kuda ine $50 and the scrub your box iroro unoshanda kana uchanda every day haigare for 2 weeks boss inenge chinomborwa ichiswa pai. Pakocha discover kuti life epam sorrow food inoda futi mumari. Ndosaka uchona nyangwe ndikakupa mari uchademe mari futi yakawanda kudarika yawo nayo. Ndosaka anachita akuda kuwedzerwa mari pabasa. Arikwedza kutaura kuti pandakauya panapa ndandiri tsaga. Ndakapepuka ndezvinhu zvandakuziva. Saka zvandakuziva kuti ndirambe ndiripo ndirikuda imwe mari. Ukawedzerwa futi. Uchatanga kudzikira kuti kune kuna. That when they type in Maria on a Kureko no jigero, wako expose wa food kuni mwe life. Wako tanga kuzgo ni Maria on a neka shandero kwa rugita unofarambo zorora per month Buddha out. Wako dandege. Wako zogra food Maria andri na hizi. Bozo wako dandege, chono to, kuno tenge ka boots, daka naka kuzo kuma original. Ende kune text no badaro jipinda Zimbabwe. Imo sa wachawana otimu life wa sudamari. Pane chimwe chatsina kuudzwa. Chiri very, very important chisiri mari. Doja tu doti tori nezvacho. Kuti chino mbori chii. Chiri kuti kuti vane mari. Varamba vachingorarama ende havasi kuramba vachitsvaga mari. Zvizva vainazvo zviri kuti vari kupa mari pakunochemera pei. Wokuwedzera futi. Wodzoka futi uchichema havasi kuchema. There is something that the rich have. That they will never ever teach you. And even in your schools, they make sure that you never know about it. One day I was shocked. I was flying to, we were flying to Uganda. Then there was this young boy. He was with his father, but it was during school term. But this young boy, he was doing grade 6. He's a white boy. So it happened that I said, just talk to him. Then I asked him, are you not supposed to be at school? Then he said, no, my father just signed me out for the woman. Then I was like, signing you out? How? Was kweduka of a man the watu zingwachikoro government? True. Then he said, no, at our school we are signed out. Because my father is a farmer. So sometimes when you go, what he does, sometimes he signs me out. I think he was saying per term, there's a time that, there's a period that even the principals of that school allow these parents, because almost each and every parent of that school is not a worker. They've got workers. So what they do, they've got businesses. So they signed a contract that at their school in Zimbabwe that we want to teach our children to be also like us. So for them to be like us, they have to spend time with us, not at school. Because they discover that there's nothing that at school, there's no school around here that teaches people to own business. It teaches us to be under those who own businesses. So they said it's better for us to take them to vacation monthly. What they are calling vacation, they'll be traveling around the world. At you know that it's apostle am darawake. At grade 6. So I was saying we're going to Venezuela. From Venezuela we have to go to France. I was like, in 1 month. Then he said, yes. Because my father is doing business there. So it was this young man and his father, two of them traveling, a male child, being shown how to make money. But we're busy learning about lizards, flies. Which is good. Because to an extent, they would tai chema, paketa mwen number 1. You will get a number 5, then a 10, then a 15, where you go to the chamber. Now, because of Garapasu, no don't, Janaki Jesus, to tell that truth, that thing that we call education here is somewhere, somehow corrupted. Because, where is no Fungandin's way? Who made that syllabus? The people who colonized us made that syllabus. Do you think that they are so good to an extent that they will teach you those that they came to colonize? Could, okay, this is how you do it. Because they will always teach you to be under them. That's why you see, if you sit down, you start to think, okay, and I discovered this. No matter how good you are at school, life itself will give you another lesson that school never taught you. And it is those that will pass in life who make it in life, not at school. And those who learned, who were very brilliant at school, was mentality. They will always be playing it carefully. That's why you see in the whole world, if you want to see people with real money, chikoro dololo, but life they passed. Well, look at it. And we are here praying for a promotion, and all of them, if you look closely, Vasho Mama Christo, it means as we take new capture Jesus. If being wealthy, Jesus capture Jesus, is Elon Musk a Christian? Is also capture the robot Mukadi. Divorce. Because I want to do my sisters, I want to marriage. Elon Arude wrote in my room, same solution. Now God's resting, be the Garanazo. In which I took that way. Permanent is seen, be angry, see, be good, see, be the way. Aazi mukristo ataone nendimi. But anime machinery akanzwisisa. Isine nechikoro isine nechi. Iri kumuitira kuti arowe zvinhu sezvinhu. And the world vari kuitenderedza. It's just a few vanhu tenderedza world. Hello? 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 Okay, asasva kupika sedzati. So, the first problem. Chinhu chikurusa chiri kuitika. Inyaya kuti already waka captured mind. And the mind was captured with something that we thought was bringing freedom. The educational system. So, when we say that the shanda kutu zoshanda mbengi, shanda kutu zoshanda pakati, shanda kutu, apana nun zishanda kutu zoti gadzi rao bengi. Apana. Apana. Tirugu shanda kuno shandira waka gadzi ra something. Mwanaru kutu chikoro tanu, andis kutu chikoro chake patizu wei. Bajaka shanda. But andis kutu. Hello. Kune ma basics. For example, it's not even evil to mwana adzidzire kunyora. It's good. Languages, it's good. Hello. Aizi nyaya science. Inye kudzidzisa. Alright. Go kuma nations esano dzakabudira. And onona educational system yao. You'll be shocked. Do you know dzimwe phone that you dzopisa muno dzogadzirwa nani Japan nevana vari grade 4? Wanatumai handishu. Manu kwa chukati rema phone. Vachinzi ndo practical. Kwa hivyo kuna kupractical, wano cheke kwa pranga. Woodwork. No, go discover it. And I go on YouTube. And then mnona mama educational facilities aruma a nation. Chibu wanatiru kuchai na sekuru. Chine 8 years no gathering my laptops. Kuna mdara kita sendu kunzi bata a laptop, HP, awuzeka na one. Wazi kote kati chaga nungo zhigadzira one or two. Zheto nga zhino gathering nemi zhigadzira one day one. Anuno zote ku China. Don't go na sora nye kuti jingzhong, eveva yet people. Saying this is jingzhong, this is jingzhong. Now, what people do not understand that China is one of the nations that produces strong stuff. But what they do, they make sure that they sell anything as per your pocket. So, if you are poor and you want a Gucci bag in China, they'll give you a Gucci bag but with poor quality. No, this is it. But there's a Gucci for the rich. Because the rich people are not loud. Everyone you see wearing labels, I just did a panamari. But not the child was the rat teeth way. Oh my wee. Can you imagine that all of us here, within that, if someone comes there and packs an S class? Is something you think that he has got money. Because that is what you were taught. But kuna mwananga kapaka kana puja 404. Are very wealthy. Because wealthy, I need to know driver and to know faker. You know the wealthy. I need to know this. Those are going to not mess up and up. You are good at showing up as a sip. Look at what you are wearing now. Because you are trying to show people to Jiripo. Because workouts on the Nazo, I know show. Yet, because the Nazo, I to show up, show off, yes. The pastor Maru to go, hey, I know that he's there. Well, that, those are the way it is. But is it helping? Somewhere, somehow. Okay. So, Pastor Super, listen. The first problem in mentality akakhetwa. Zvekuti pakazoya munhu akada kutanga kuchikudza chokwadi, you'll be very, very defensive. You'll be like, zvizvati kudzwa takura chudzwa zvinhu zvakadai. Tuda zvatakakura chudzwa zvikakusvitsepi. Not knowing zvakatokura uchikudzwa ndozvakuisa muutapwa now. No matter how free we can free you here spiritually, if your mentality is still under captivity, haufu wakasununguka. Hakuna usungwa seusungwa unorwadza seusungwa yepfungwa. Uchaona kuti munhu akasungwa pfungwa nyangwe mukamudzinga demoni, pfungwa dzakasungwa, ari demoni ari nani? At least can you imagine in the Bible, Cain ane mweya wechina, auraya Abel, akavaka maguta because of the mentality. I thought kuti munhu kana akanzi ari cursed, hakwanise kuvaka. People of God, listen to me, no matter kumwe kwauri kubva, can you imagine the first cursed man in the Bible? He built kwete imba cities. Ari cursed, ane curse akavaka ma cities. Saka usandipe excuse kuti kumhuri kwedu zviriko zvihombe. Vane zvihombe zvakabva kuna Jehovah. Zvihombe zvazvihombe akavaka ma cities outside the presence of God. Ane curse. So ye kuti curse. Aiwa, it out of order.
Genesis 4 verse 17. Verse 15. And the Lord said unto him, therefore,
therefore
whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch, and he built a city.
After Cain, he built a city.
And he called the name of the city after the
name of his son. And he called the name of the city after the name of his son, Enoch. Baba, aita kuvakira onake ma city. Aita kazvara first born, aita mpaimba. Aita ka city. For example, kuti baba ane mari kuti akachitungwiza wezvidza kuti inonzi Tafara. Ndozo ane mwana first born inonzi Tafara. Ane case. Yes, we've got click. Can you imagine kuti vamwe vachona chikuto kudzivisai takakudza nyaya case tikatadza kunyatsogona kuitsanangura. Because makafungidzira kuti case nokutadzisa. Yet the first man is recorded to be cursed. He built a city, not a house. Iona kana chimungono, wani kana kuti chi. No. Go read your Bibles very well. We have to realign our mentality first. Okay, that's why you see even the richest in the world, most of them are operating under cases. Bamwe with evil spirits. Bamwe. But they're the richest. Samputizichi changandi bata pungwa. Wakazvisa musoro kuti kana munaka dzari case davake. No zorora ukati hai kwedu kune ma case kuda 10 days 100 days of fasting, no problem. Pfungwa dzikangodzimara dzabatwa tikango ukangopiwa an idea, pfungwa ikati gamchira ichocho zoti inogona kuparalyze zvese pfungwa. So the first para vazvinhu vanombona kuti ma paralistic katozvi ma games aya netwa nevanhu kana vakashota mapara vazhinji vatofara kuenda because pfungwa dzakato now ndosa ndakudze kuti ukaona uchidzoka next week haule kwasurugurwa. Ndoda kukusiya uri pari, ndoda kuratidza kuti hauna kana one excuse yekusabudirira, ndoti uzvione. Hey, madimoni, hey, ndakakeswa, hey. Uyu ari kukeswa naMwari mbunde. Wakakeswa na tete naMwari ndanene pao. Nyangwe vakakudza, mufundisi wangu akatozvitaura kuti handibudirire. Uyu ari kudzwa naMwari uyu. Next thing, ari kunovaka a city. The first cursed man is building a... Sa. Problem there with this one. baba washaya. Chekutanga chakasvika chikano paralyze pfungwa. Idzidziso dzataipiwa vatiri vadiki. Samtono kuti vana vedu vakadzidziswa kunoshandira vanhu. Kunoshandira mari. In fact, hakuna munhu anoshandira munhu, munhu wese anoshandira mari. Handizvo. Tiri kutotongori kubasa kwako kunyange usingaridi. Uri kushandira chi? Hakuna anoshandira munhu, uri kuda mari. Handizvo. Can you imagine kuti pavhesi rataverengesa? Ndina munhu anga nemaperembudzi. The Akito is a very common story. That was the one thing that almost hindered his deliverance. Yet Mwarangam deliverer. Dog Bakwaita Kutivaka no Tora Vasungwa Kubaku Israel. Dog Bapoya Kamakamana one, Naman Kaka Tora Jitin Drukit Rotimukadzu Wangu. Awanumuna no Batrabas. Anima Perembuzi, but my Perembuzi Maki Arkufungam Kadzuaki. Arkufungo Omemu. Asi ruzoti pakufunga mukadzi wake asvifunga. Because mukadzi wake wari kufunga kuti ngandipe munhu wekuti amubatsire basa. Asi kuzoti musikano webasa ari kuya kuzoisa deliverance. Kwete kuna mukadzi webasa, mukadzi wake bati kwaari nemaperembudzi ake. Saka uri kuona first things first. Ukaona une mentality yeugreediness kanganwa kuti zvabatsirika. Deliverance yake pekutanga iri kubva pakufunga mumwe. Ari kufunga mukadzi wake kubva mutorera musikana kuti anomubatsira basa. Musikana wakatora kuti anomubatsira basa ndeakatanga kuita hurukuro nemukadzi wake. And Naaman was not even there. Then this girl said, Mama, I see you with daddy, but do you know daddy? He has a very big condition. Zvane mukadzi waNaaman anitombozive condition yei. Zvandi no, zvinhu zvamuri kuti iganda ravo, that's leprosy. Daddy vanorwara. Kanzi, so what do you think? Kanzi, vaudzei daddy vaende kuIsrael. Kune maprofita, kune mprofita mukuru iko kanoporosa zvinhu zvavanazvo. Was in Syria then. The Bible says, Naaman kubva zvudzwa nemukadzi wake, kubva anoudza mambo, kanzi mambo ndikumbura off. Ndaudzwa ndikaenda kuIsrael. Kune mprofita anogona kundigonesa. Condition yangu kuti inake. Kanzi, it's okay. Mira ndinyore tsamba kuna mambo. We Israel. So the king wrote a letter to the king of Israel. So can dine muranda wankuno animapere mbuti mupore sei. Hello? So the Bible says, tambe chishko na mambo Israel. Mambo Israel geta hasha kafunguzo. Mambo Syria dotanga wondo nai. How can you send me your general? Wondi mpore se mapere mbuti. Zagan zgondo yeta basara kupore sa mapere mbuti. Dimamba kadaro. Achi popota. Kana angaru kuda wondo, adi mgondu kuzoti nirukuda wondo. Not knowing what you know, manato nyora uyu, ari genuine, ende mumba, mamambo mune, imwe asete, avasiri kuziva, inonzi Elijah. All along, vanga wasika zote, there's an asset. Ya waka piwa na mwari no peza mama problems, esava inayo. So, mambo was so furious. Then, muporofito bashi bata. Dobatu miramlanda zwanzi, manye mambo watsamwe, mtu mambo watsamwe. Munyika yao mune mporofita no peza nyaye. Ndobva Naaman anzi ngaauye nemuprofita. Tipedze nyaya dziri kunetsa mambo. Namuprofita Elisha. Zvino nebhaibheri. Ndobva Naaman aenda kwaElisha. Now, the Bible now says, ndobva nenyaya. Pari kusvika Naaman, Elisha asi kubuda. Ari kutumira muranda wake Gehazi kanzi ndonomuudza ageze muRiva Jordan. Azvinyudze ka7 abude, anobuda apora. Saka, muprofita parikuona muranda achuya zvanzi ndatumwa nashe hanzi ndono zvinhu dzaka 7 upori zvinonzi muprofita zvinonzi the general Naaman akaita hasha zvikanzi what ndiri kundinogeza paye zvikanzi hanzi ende muJordan muno zvinhu dzaka 7 zvikanzi hazviite kubva ndichikura kura kwangu kwesa ndakudzonzi Jordan rinoporosa ende Jordan is one of the least rivers tinakanaka atikakura tichiudzwa. Takakura mentality dakaudzwa kwedu ku Damascus ndokune dzidzi dzakanaka. Can you imagine healing yakuda kuuya but problem zvakakura achiudzwa. Ndopane nyaya. arikuudzwa kuti Damascus ndokune nzizi dzakanaka. Mentality yake yanga iri captured to an extent yekuti time iri kuda healing aifara kuti akambofulashwa zvese zvaanoziva. Ari kuuya ane ruzivo, chinzwa. Zvokana ndafungidzira kuti achabuda. Oya ondibata bata. Be healed, be healed. Sezvinoita vamwe zvatakakura tichingoona. Iye ndiye ari kuuya nemethod yakaporoka ari kuda because of upbringing. Aiudzwa kunzi kana maprofita akukushandirai vanofarira kukushai. So chiri kumubata iupbringing. Yet asi kuzoti no, zvaakatokura achiudzwa handidzo nzira dzega dzamwari. Kune dzimwe dziri better dzekuti vinhu usina kubatwa ukateerera unononyura uchipora. So his upbringing was the hindrance. Tazara pedyo newo. Upbringing. Ende kwamaifamba muchiudzwa muchitsanangurira zvemhuri yenyu kunzi zviri kuramba kuita nekuda kwamai kana mai nini kana tete kana baba mukuru ndokwawakavhiringidzwa moo. Makakura mutudzo saka hazvitoite. Musikazono chinoita kuti zviite haizi mweya, kufunga. Can you imagine ndikakudza kuti hazviite, pfungwa dzako dzatove closed. The moment awadzwa kuti hazviite, pfungwa dzisatoshande because watoti hazviite. Waprograma kuti hazviite. But wakakudzi zvinoita. Ucharamba uchiprograma, let me continue to try. Uchatenderwa kufunga kusvikira wana solution yekuti zviite. Which means the biggest hindrance yevanhu kuseta mari haizi mweya yetsvina, ipfungwa dzavo. Mweya yetsvina yakuzongouya hawo ichingoti hatozvidire katingopindawo. Vari kutidazve. Aiwa kana une nharo uya nayo wanhu aipiwa naMwari. But ari kuvaka maguta. Mwari chaakagona hana kumudza kuti ukanovaka zvicharamba. Nenhau yekesi andaisa. Mwari akangotaura ekesi. Haana kudzwa zvicharamba nezvichapfuma. Which means his mind was programmed nyangwe ndikabva pano I will make it. Mind yako akaprogramwei. So patira apa patakasiyana siyana. Kune mumwe kuti hafa akabata 2000. Bhozi mind akaprogramwa kuti haibatiki zvekumhanya. Saka even here 2000 rikauya anovhunduka. Unzwa kuti hatisi kuda kuvharwa. Bhozi mind akaudzwa kunzi ukamudi. Tisatambosvika kumweya yehindrance. Mind is the biggest hindrance. Alright. Why would God say, before he gives any man anything, he would say, simza msoro kotarisa. Chese chawono chatoro. Why would he first of all call him to see before possessing? Because God knew kuti haizi nyaya yemweya ine exposure. Chawaona wakuzoti orai ndatochiona chakachinogoneka. Mwanangu rega ndikudze. Unoziva kuti imwe problem muhombe inyaya yekunhu kwauri kugara ndisa kuri kumwe zviri kunetsa. Hani mese zvo makatsamwa kuti marodha haasina toita mvura haisi kuuya zesa kune kwazviri kuswera zviri. Zvekuti mukavaudza maproblems amuri kutaura kuti hatizviziva izvo. Kune vanhu vari kuti mane month musina mvura. Iko kwakangaenda 2 days kunofonwa mvura ichibuda. Saka chii chiri kuitika? Exposure yauinayo. Alright. Alright. Kune tuvana turi unfortunate. Kuti kubva tichikura takakurira muno muchitungwiza. And I'm sure 90% etwane toto hatuzeshawa. Mvura inobuda patepe. Saka tukaiona tunogona kutiza. Hazviroti shawa hakuna. Iriko. But kwatiri kutambira kunogona kuti mind dzavo dzive shattered. Kusvikira twaku exposed to that kwakudawo shawa, tinogona kuya nema ideas ekuzvigadzirira shawa yadzo. So uchona kuti biggest problem haizi vanhu vari kuvhara mvura. Inyaya yevanhu vakavharwa mvura vasiri kufunga. Bhozi nyaya iri mindset. Alright, munozera kuti even government yari uchemera kuti ngaitwedzere mari tiri macivil servants ngakuti havana problem havana because vari kuita kuti munoshanda varoda kumeka mari saka vari kutogona hakuna munhu adao kumeka mari anokupa momani because ari kuda kumeka even bosi wako chaari kuita kuti umuke kubasa we iye ari kuda mari kwete haasi kuda zvimwe saka when it comes to business is doing well. So what's the biggest problem I was supposed to have? Problem in the UA. Because what even power not some or some of the Siri. I use the government as a boss work as a chin the UA. This is not normal. Uka one of the Samura chin which was in the Gone could change. Urupe Zangua. I was not good. Uno found a bitterness. Mukofin is on the wall. What a you can change yourself. Start by being angry at you. But all right, you're going to have a situation like that. You're just going to be quite near that. Now, she knows the passion. You know, she knows the passion. She knows what kind of anger. You know, the munuese aka. I got tanga sometimes I hate passion for it. You can't come I hate passion. It means you tanga chaka tanga kuitika. I anger. So, you can wonder, enga ikauya inogona kudriver to fear or to passion. Hello, you can tell something, we tell something about it. Munu, we've got types of vanhu vakasiyana siyana. We've got types of vanhu vatanga. Vakuti vhara kuti magetsi. Vatanga. Vakuti kutsamwa. Kwato mwaka tsamwa kana magetsi ari kuvharwa but no rikandigadzire generator. Akatsamwa akatsamwa he did something about it. Akagadzira generator. Zvone ngamudzimura magetsi but chakatangisisa chi I problem yekudzimura magetsi. Ndobva afunga ari mukati me problem. Chapsika chinje kudeso. Mari inoitwa nema problems. Mari inoitwa nema problems. Akuna ndinzwei kana uchida kuwana attention yemunhu tsvaga problem yake ahufe wakapiwa attention kusvikira wagona kugadzirisa certain problem iripo saka chonoti imwe yamuri kuti problem yamuri kutsamwira kuti vanhu vachinje iri kutoitira kuti ufunge uonekwe. Hello. Hello. Now, zvandiri kutaura izvi hazvimeke sense kana uchishandira mari. Ndakukonfuza kuti munhu manje. Sapa tatoshandirei. Okay. Ndangari pana pamusuno. I think that ina memfundisi. So, taketa trip yekuenda ku South Africa, then we came back. So chaps were so quiet. Then we found that Baba Chaps, come on, Yara, Bo. I'm not going to funga man. So the Murugu Fungi. You can't be right. Takava was Zimbabwe. You mean Dindino Zia, Sunday Kappa Church, I'm not going to marry. Taganda was South Africa. And that one's with Sapa Utanga, Kubapanda Harara, Pastor Wakabada. Shandai, Pastor Wakabada. We're going to put the pastor, I think I'm a grocery. Kote edu evanhu ikoko. Pande ndesvika ndichitsvaka saka mari yacho iri papi ndikuona pana mari. Saka ndikutsvaka saka pastor chi. So zvanzi baba ndiregere ndirobo. Saka aita kuti ari kubvunza mai mufundisi. But ari kubvunza inini. Ndikati chapu zvoda kuziva. Ndoda kuziva. Ndati aumboda kuziva. Ndoda ndoda kuziva. Ndoda kuziva. Ndoda kuziva. That one too, Agassia. Transi Pachi. Negative way on no shandy samari. In the no shandy one, a mari. Tran too, Agassia. As we seek, That concept of Pandaka is this one in the sessions with Sisa. Jinu tu jagasiana. Wesar uchagamara uchagot ashandi semari. Kotomar uchagamara uch ashandi semari. To mean the onamari now can depezos. The Rugonam shandi. Depe $10. Lutos of a second rate I say with the degenerate in the mind. So to me $10 mshandi wangu. Iyo ruchaga kuda kuchengeta mari zvinhu tu ndozvatsina kudzidziswa izvozvo vanda kutsikudzisa yapo takadzidziswa kuchengeta mari to keep money kunoita kuti uve poor ve kana une bank izvozvo uri murombo mumurombo wevarombo kumba kana una kana wakuda kupfuma uchengete mari unoinvestwa hakuna akapfuma nekuchengeta mari tsvagai. Kana mune nhare ende munotsvaga. Ndine chigaba changu chandokisa mari. Ikazodii, iwo wane 8 years uchisa mari muchigaba. Asi zvombochinyoka. Zvikazodii. Alright, pawakaisa mugaba wakadzokera yachija. Handisana mudzwa ari kundakaisa mugaba ka iri 10, ndikadzoka ya 12. At least that gabara chija, that is report. Was that a good investment? Yet at it did this work investor Mari. Both Vano Zotica investor, Tikatanga Kuat, because Chinon's Marindin's way, even Marindin's way, Achizimu Bepa, Rera Murgucha. Problem Yakurun Zoganone Mari is a Zosin Dinemari, both in the $50 Mauna. Where Sanos with Animari, Negut Animarega Sakumbauna. Dosa kuchuno nasi wakawa katauda kuchititi wone kuti unemari hiri. Ala verenge mari ni muwe. Vano zi ma assets. Unei. Do you not waka shikezozi? Waka tuda kuona kuti unemari hiri. Vantanga kuti ore, tuda kuona kana pane mgeri mstarako. Imari. To them. Anything in your name, that's money. Dosa kuchuno tiba nesu kwa palinonzi fob list. Ala verenge mari ni muwe. No. Yet imi muri kushandira bepa. Vamuri kushandira vari kushandisa bepa kuita mari. Zvinhu tu zvakashandika. Ndinzwei. Apa kana kwandi pasta dzokorodza ndira machiko dzokorodza. Zvinzwisika. Ndi mari dibatsirei. Vanhu vamuri kushandira imi vari kupai bepa kuti mu feel comfortable. Ndo usungwa. Kupiwa salary. Now, chirikuita kuti ugamuchire salary inyaya yekuti une zvinhu zvausina kuudzwa. Wakafungidzira kuti life inorarama nebepa. Because pawakapiwa salary, even isingakwani. Do you know, alright, vangana vanoenda kubasa, usaisa kukamera kwavo. Vanoenda kubasa but asingaridi basa racho. Simudzaro, varikuti hai, pasta handiridi. Now, asi kuti vaiswe pakamera, please. I want you to be honest with me. Please, some say camera story. Yes. Yes.
Thank you so much. Salary.
Why would I salary?
Because
be honest.
Today, that get off in life. So in Robert Ramarens, I've got family.
Which means you have to end up Basa. Uruda Mare Badramarens.
Yeah.
Ne family to feed.
Yeah, basically.
As Basaracho already.
Ah, Chadu Bas.
Now. But Mangwana put away.
To do Mangwana. But I don't phone it out, Mangano Krumit.
Rudy, what on Ukurumi, the Kosirkuda?
Yeah, Chopad.
Tiruta, the chief
Kubasa could marry Futi and Rutu in the Rego.
Rusandra Maria Utuanechi? Now, Umurumaga Torres Vanzi, Vajin Jand of Basan Mangonia Tore. Arkutuan de Garicia rents out of Patar. Muridago Fitgo, which means Tirum Pusha went up Basa if he. Yekuti manje mwedzuno ndikasaenda ndowana kupi rent. Mure yangu inojei. Saka vazvinda kubasa chinokupushai ifie. After fear mukona tomboti abadara marents mari yakaipere ipapo. Even akatenga chikafa ipere ipapo. Anano wanimwe mari yekutenga bachi. Bachi rakapekeraka nake. But ask kuda. Which means, kamarike kutenga bachi kakondoka kumfuroti zokera futi. Why? Because paru kufit wafuti greediness yake. Anochka and ari greedy. Ndo saka chenda kubasa. Wesa nenda kubasa. Ukafit kwa greediness yake. Ndo saka chindi wedzerei. And paru wedzerwa. Ujono still renta kwa kukwana. Wana kwa rukutika. But unime greediness. Mateka uru dakutika. Maleba uru dakuoneko. I greediness. Sa uru yato gondi kasia. Fear yangu ichafit kwa nei. Greediness yangu ichafit kwa nei. Hello? Where suddenly the person doesn't know to, sure, you know, mutuma is kutka. And kuti usiye utange zvako, unotikoti zvinoko zvikafoira. Hapana anotanga ane that power yekuti kozvikaita. Still fear, irambe chingo kupusha. Kozvikafoira. Ndosaka usina mari. Ndosaka chono kuti hakuna munhu ane million asina kumbobvira aluza mari. And hakuna munhu mupfumi anoti andambobvira ndaluza mari. Varombo vasina kumbobvira aluza mari. Uri murombo ndoti asati amboiluza. And chiri kubhoha ndechekuti kuti utange uritya kuti kuiluza. Yet haizi nyaya yemari. This way. Haizi nyaya yebepa. Ipa ukagona pabata. Inyaya yezvinhu zvekuti bepa rinokwanisa kukuitira. Anonzi maassets. Ndopa nenyaya. Chicho, muna kanzwa asset arufunga imba. Anisora nyaya imba. Ndikutaura chinhu chese chinogona kuproducera imwe mari. Which means, tomonde tamusika now. Wemadomas. Urundi producera futi mari. It's an asset. Chese chinogona kuproducera mari asset. And the chest, chinoku buritira mari, it's a liability. This great book that I once read some time, which was talking about assets and liabilities. That book I still remember. Asset and liability. We are ready with a mari. Chinoku asset, chese chinoku pindira mari. Liability chese chino kuburitana mari. Which means kana une mota. But ili kuburitana mara una asset une liability. Tengesa. Hello? Because it's tells one's asset, mota is an asset. But kana ili kuburitana mara is asset. Chese chino kupinza mari to you. That's an asset. Pastor, kubasaracho, kada muri kuti hariza yetu kupinza mari. Kana isiri kukwana hariza asset. Because, chinofanira kuwanza, zvinotipindira mari more, kudarika mari, iri kubuda. Saka beparera rinofanira kuti gadzirira nzira, sezvinhu zvinopinza mari. Problem ripo ndekudeso, kwauri kushanda, munhu akagadzira nzira inomupinzira mari. Ndiye munhu wauri kushandira. Ndosaka ari kumutidzoka kuti mangwana. Iye ari kugadzirwa mari but uyu ari kuburitsirwa mari. Hazvisi kumuitira. It means kunzi dzoka mangwana, it means pane iri kutogadzirwa neari kugadzira mari. And it means uyu atori asset mukambani yemunhu akugadzira mari. Hello? Hello? Tanza muchiona sekuru vanhu vakada kuti vachiverenga. Kuti mune mari vanoti tuda kuzama assets. I mean our wese inonzi net worth. Inonzi net worth aiswe. Even ukatizvo ndine 50 million but usina asset unonzi uri worth $0. Paneswa chese chinokupindira mari. As your net. Izvozvo ndozvatina kudzidziswa. Kuti basa rinofara kugadzirira chino chinokupindura mari. Haizi ukaona uchidya salary mari yako yebasa uri kudya mbeu. Haidyiwa haize kudya kusvikira one chinokupindura mari. Kwete one chofara futi kubereka chimwe. Ndisanda kuti imari inokushandira kwete iwewe kushandira mari. Saka netika pamari ndezvano mari. Inofanira kugadzira imwe mari, inoramba ichigadzira imwe mari. Saka ukaona une that machine chauri kuita chikupindira mari, it means waamunzira yekuita well. But ukaona une chinokuburitsira mari uri kure nekuenda murealm rekuita well. Saka chinorwadza musaka uchiona kuti hakuna munhu ari rich anoburitsa mari zvekumhanya. Hakuna. Because remember, they are there to make money, not to accommodate your feelings. Yet you want them to understand you. And the ear, no, one day there's a young man who came. He complained to me. But there's a result, okay, there's no way I'm going to move the But I was like, My ideas will now hobora bukuso. But kuti utange. Ha, manche kundi kanyura. Kozvikaita. Aiwa, kozvikaita. Ende ndambotisiya basa rako here? Andotisiya basa rako. Ende ukabva parapo zvinosiya basa kuti kupusa. Hausiye basa usvikira waona chinhu chinokuchengetera mari. Hausiye. Saka chamunoti mari chepepa ndochinotanga kushandira kugadzira mushini maassets ekuti uite nawo mari. Saka problem yamunoita ndeii, ndakamboona mumwe she came to us, pastor ita zvebooks. I was like, wow, powerful. But I still remember 3 months ago, I was going to do it. Which is good. Back then, I was going to do it. I was like, wow, powerful. When I was going to do it, I was going to do it. I was going to put it in the hook. So, when I was going to do it, I was going to do it. No problem, yenyu. No problem, yenyu. Hauvhare nekuti zvaoma. Unovhura, unovhura chimwe. Womaneja chakaoma chachona kusvikira chasiba kuti. Now, ndinzwi, ukona zvebhutsu zvaoma hazvimirwi. Unoramba uchizviita but unovhura chimwe chakati pavei. Saka problem yedu ndeyekudeso. Unomira. Unotanga kuti chimwe. Womira. Wakuita futi zvemadhasi. Womira. Wakuita futi zvemasau. Womira. Hazvimirwi. Why? Kuwanda kwezviri kupinza mari. So, izvo vatina kuzvidzidziswa. And the problem yenyu makafunzira nekuti tiri kunamata saka zvofara ngoti zvinofara ngoti muchechetere. Baba, munyika yatiri yebusiness mune makava, munodyananwa. One day ndinogona kutodyiwa. Anodyiwa atauri, uchipedza kudyiwa futi muka. Ndanzwa nemaloss ndanzwa. Now, chamsika sei chekudeso. Mu business amuna chinonzi loss. Mune chinonzi experience. Oh my way. No, wakatanga chita zvemawe. Wamirire. Ndanda kutengesa makamu. Remawe. Wakamirire remawe. Izvo zvingade kurova mawe. Wakurova makamu. Ungade kumabrasho. Tikanata kuzoti wane 3 streams. Dazvo zvokupindira mari. Ndanaka kudzoti zvipo zvikatanga kuruma siya. Mentality. Awa, Tsvagai vese vane mari. Tsvagai munzwe. Tsvagai. Tazara pedzo newe. Imwe problem. Ari selfish. Unozonoona semunhu ari selfish. Ukaona une business uchida kungoramba ungori parire every time uri selfish. Haufa wakakura. Hazviti. Vana mwari ndinzwei. Imari inogadzira imwe mari hauziriwe. Kopate tatova nekutanga nekumira nekutanga nekumira tatombozama zvese tikatosiya mabasa tafarisa tanzwa semoni patanotanga zvimwe zvikavhara takutanga futi pane zvimwe zvaufara uchidzidziswa after today zvachaita zvo next Friday. Atisombotora zvemweya tagara tichirova wabhenda kanganisa tani. I bind you, I loose you, I bind you. Every service orokuenda uri kubhainda. Izvo nekumainterdi wakuenda wamapedza ese. Tokuona uri papa mavhidhiyo kauchidai. Bati zviri kuramba. Ukamboenda kunonzi gore rino ndezvako. Womboenda kwakanzi gandangandini. Woenda yakanzi soja rajeso. Woenda yakanzi takudzipakata puti gore rino zvinoita. Bati zviri kuramba. Mwanangu haitadzi vemwe yechina. Mentality. Even izvozvo ukapiwa start paura pama 1. So, vari mubusiness needs way. Kurumidza mwari ngakupenyasha. Dzekuti ukurumidze kugadzira rimwe pa side peiroro. Aramba achiwanda. Next week do ateta kubata, tobata anodzima systems. Because ugona idea yapo. Yauya zvakuita muna kushanda ndechimwe chinhu icho kune rimwe bandauko readministration rinoignorewa nemaprayer warriors akaita semi munongoti mweya achatiratidza mweya anisesekedze kusesekedzwa pabusiness halo vana mwari ndinzwei it's so raw. Kuita one business for more than 3 or 4 years richi flourish utadza kuvhura rimwe kana mamwe 2 anobarwa ne 1 it's so wrong pains na mwari berekana imuende vese ari vanhu chete nema nechese chaunoita tofara kubereka tichiwanda ndo concept ya mwari iyoyo ndo concept ya mwari ndo concept ya mwari iyoyo ndoyega concept ndo darapedzwa nosaka wakuonere parikufira imwe nyaya. Problem yako mwanangu unoda bepa rerea too much. Ukaiona so $50 iri mumba ukaisa mugaba ukanoitarisa so ukaonere unozoti handiripo. Wodzoka futi waitarisa so unozoti handiripo. Unonakirwa nebepa rerea too much. But so far sana munzwana rakabereka riri mugaba. Can you imagine? It's better to untenga majigis. Kuno mahoda neiri mugwaba iri kuti wakasepa wotanga kumatengesa you be shocked zvino kuti isina chete 51 54 it's much better kutodaro unoichengeteremba wakaichengetere also zvoti wakaichengetere urungochengeta. Yes, aparambidzwa sana nemari emergency, the emergency. Hausikutasira kuti ibereke. Zvandinototora musozve kunoiswa mari emergency, pasi hamutozvizive. Yekuti ukafonera ronzi mwanangu dona kuchikoro, pafa ronge pane kamari paside. Kengoti kanongotora ronzi ende munorapisa mwana. But problem iripo ndekuti unoda bepa too much to an extent yekuti uri greedy nelevel yako yacho. Haukwanisa kuikudza. Unofarira kuzoti bepa rakayamaoko mako rakumultiplier. Uchiriona ona mushandi wako pabepa. Ndinzwei. Ukaona uchiri kushandira salary, uchiri kushandira mari, uri kure nekuita mari. Ndosaka futi tagumchechi macho muchinyima. Kanzi ipochi moto so. Ndika kusarudzwa so. Kusarudzwa so. Ukatona paburitswa hombe idora. Renga rakabva rugare rakamborambuka ku tax shop yo neyo. Ndono buritswa nozotsvaka. Robva rapetwa so. Ende tikati sibve maoko tina mate arisimudzwe. Renga rakadanzwa. Kuga tiri pamusangana. Hai bedenuru, hantu zoti hai bedenuru. Hello. Hai bedenuru, hantu zoti hazviti. Sa unotanga kutoona even ne nekapiro kanoita vanhu pa church kuti tiri kure. Vanhu vanofunga kuti vanoda mari kuti vararame. Ado zvamunofunga mese. No, hamusoda mari. You need assets kuti murarame. Zvinoramba zvichigenerata bepa. Ndozvikudiwa. Bepa rikauya ngariende rogenerata ino. Harizi rekugara naro. Mudzari pedzwa kuti harigarwe naro. Unoridi. Unless kana ari kutongotenga something. Harigarwe naro. Ngarirambe richigenerata. Asikagumira patoita gonadhe. Saka inonzi mari haizi kubepa. Those are now the saga isusu. Takakura chudzikonzi mari bepa rere. That andiyo mari. Andiyo mari. The saga mchono nyangwe nyike kapiwa mara yawanda seri. Nyika cheche ikapiwa bepa rere no pera. Mondo wa yagu dafute hibu. Saga mara yizu mbepa. The saga mchono ti marima industry zati nao. Nyika kapa industry yafa mari. Sakana muri kuona kuti nyika yenyu iwo ndozo nyika yenyu iyo yacho ikudoti maindustry amuke kuti mari dzite iwo life yako ndoisiri kuda industry uri ndo industry pamwe huku ndo industry yako wande ndakaona kamwe kwamukomana kuchechi pano madhira anomaziva wanzoona kuti mukomana uyu madhira anomadi so wande ndakamubvunza kuti iwe iwe unomukosi popamba vanhu vakasvika hupo ende tikakuona Sapi zvanga yakaita. Apa munhu muvira hausi kukura. Up, down, left, right, center. Sapi. I was not so worried. Ndikati, madhini waunenge uchimboita. Imari dzaunenge uchifambira. Vadza baba. Zvodipenda. Then I was like, aiwa. Do them a figure. Because it's either kurapa kwauri kuita hausoda kuti ite mari tese. Ndosaka uri kuramba. Do the figure. Yekuti baba madhiri andoita ina ndoputisa ndee mari dzakati. Zvanzi baba angu madhiri ya mari dzinouya. Ndakati imari. Zvanzi apa svondo. Ndikamhanya mhanya ndoenda tende dzakana $20. Saka pekuti kana kafungo kuti ari kuita joko. Banata achindudza chokwadi unoita mari. Vanhu ava vanondodzora chokwadi pasvo. Nazi no, young man. Urunzi kuti pese patoyamba kwako zvinzi baba wabuda. Vaenda kumadhiri. Zvikanatso fire ruma $20-$50. Vanzi eh. Nazi no, yapana. So panaka mutora ngandangu kutsa one deal. Timboona. So ndakamuzoti unofarira zvechizve chibhataura kati bo ndatoye pana pamangwana nekwadzakati zvanzi it's okay va auya ngwadzakachena chena ndati now dhiri raunoti rinokuvhundutsa ndere mari dhiri rinondivhundutsa ndikanzi nda baba bemba rovhundutsa kati bemba ndochizvikanzi $100 kati bo ndandoita ndive dhiri unotengesa chibhataura zvaanotengesa kati no ndotiite zvakati nezvakati enda pakati udile nemunhu unoti zvakati nezvakati zvanzi bo kubva aenda saubva adzoka akadzoka envelope vanati vhura envelope vanati tora was it 500 ndikati ndo yedhiri rako iyo
my way
nanhasi angara chii baba nditseka madhiri akati ndiri adisiko That I was. It is my just sequel. Up to now, auye kwandiri nediri pasipe pepe kwati diri harisi diri. Aiwa harisi diri. Kana wafungwa tite madiri, ngatite madiri. Kana tiri kufa ngatifeka, tiri kupinda ngatipinde. Yeah. Aiwa, uindua nombo inda naiko madiri wa shai, mubunde. Pane zvo zvanotora sozvo ndidzikisasha. Wandiri kana nyamuro wambamba ndikaiko munhu mukuru. Kana washa waita munhu mukuru, unzoti unondimutsira pari yakada iwewe. Baba, idiri zvingata aiwa, harizi. Zvanino baba, kuti idiri zvingata aa, undifonere mangwana. Tite ti. Takazoita ti. Ah. Takazoti puta kune ribabwe ndikati aiwa. Katirovechina. Because this way, when it comes to business, it's so brutal. Jesu ayene tuma face shumba ne wai. And the shumba he peka when he's doing his father's business. Problem yako ni davituri wai ku business. Ingwa ni bebe raka tutoroti mune makama munyiko. Pange ni nika zote ozi mu Kristu. Udana ni di business. Doku rova kubaba 1,000 jikwira. And who's great to go to the church? God does not shine there. How's Christo? No, 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 I will negotiate with you, bend the chief. She didn't have to do Basara to Garipe. Can I do it and do Marata Tower? Lamorena Museo to Ziki Sakura, that you are not professionals. Can you imagine? Munuese animari, cannot delay animari, Ukamuza price is cheap. What pisa confidence? I can't go to Gacha Gashi. I'm not trusting that guy. Yet $20 kana dilani munane mari no takes for papa 50 chikwira kuti muone kuti baba is ndo dzenyu idzi ndo dzenyu idzi I am a 50 but ya kana muri mudhara kana 45 inobuda the 20 unomuro 2 ya confidence ah yakasimba nani kunzi yakasimba I once said alright, off camera, Mwarashtendira. Ndainzi wano ashtaura nyaye God Mafia. Hapana sina kuinzwa, ngatsa tore, mese maka inzwa. Munhu wa prophet kuita zvakadai, prophet at one. Now, ndimi mega makamuti ambassador. Ambassador mungu ndi prophet. I tengesa nyika, that's the job of an ambassador. You sell your country, in business. Isusu, we have dealt with the people, the high profile people, we have dealt with them. Bakwaya kwa tiri tinepe kutote atita urungati semina matu. Tobu ndosaka, ili tiri, namuru da wite, simbisu ya muru kudeli papi cha hibu. Kutino, kana jibiraba baka natino negosheta ne munu. Ngao ne susu chete. Toti fanyo. Moti peyo. Problem enyo, adipeta katilata wane mchechu wae, apana no zoka. Sometimes I test people. I ukanati toke wea titi. Dika wane vimpadira teto vatazo vatara che gumdo zota, wea ito na yo. Bo, indrugu zota yata diriba na parabu za fiti. Inini wacho, indrugu no vatara che gumdo. It's a principle. As you know, they want to say, in business. So, uneta huku, dono kwa nisara inirese, kunge social warfare. Ah, the bro wangu, mupe huku. Unota wano, this is zangu. This is zangu. Kana muru dasa kuto jika hukumba kwenye sema ripano. Tone sana nevari zive huku. De zani, this is zangu, this is muri. Kozwe basara kwa sabu zonde zani. Kwa this is zako, this is kura nsamura, this is zako. Problem, unota mesela zotu une huku. Kondani ma fresh. Ndatanga ka. Ndatanga. Uwone kana vazi zotu watanga. Uwone. Izvozvo zvoti uri kutoti udze kuti wemutikwerete. Izvo zvitarisa, rese rauri kutanga, uri kutsikwanwa nevanhu mabhururu ako. Problem yako unofunga kuti une mabhururu, unofunga kuti anofara order. Do you know nani murene mako havasi kufara kuti une hoko? Tarisa une way yaunobehavha nadzo wakanzi nadzo. Hapana anoda kubhadhara, anotanga kutiza. Chavari kuda ngadzipere, ndo problem yako. Urufunzira munhu wese ane moyo unenge wako. Handi bhuru, ndakatonzi ndi bhuru. Kana usati warota mwari achidzoka kuti ndi bhuru wako hazi. Business, garo wese business. Kana pada zvechikristu yaku chechitonamata, kana makundo business, torova business. No problem, rikuitika chete, iyoyo. Jesu kutokudubura. Iyo, Jesu wati titi. Anya. Nengoni. Mwarewe masimba wose kutokudubura. Matepo. Why? Because mwafari nga usapina mchechi. Ai, gumira pan. Tina pan. Yetenge sana dava. Kati, ah. Imba ya baba wangu. Ndoke saye wafari. Ijipera panze kupataka kudubura nerasha. Kupeka fese shumba. Kuna enderu wa munu, baba mune mari yangu. Magatora uhu yangu. Murugu tukudi mche zose regana utitozi za utweta shumba. I-business. I-business. Kuti nduku mrobunza, huku yangu makatora henye? Hai, naima iningi, etakatora. Mukajika henye? Hanae askana, etakajika. Saka ndabunzo, tuweta ere shimwe. Kana utimarangu iriku uya. Azirambi tuko kutaurezo, shimwe zipote, Shaku muno zoziva, iri business. Wapeta, utendo kwa ochenda. Business. Doga rangi wanyera kwa mbunu kwa napa. Danzo, don mbunza. Basa na maite rendele manuza, babata negotiator. Zika pama, unu negotiator. Ukanzo kwa mbunu wesa jidangu tenga chini. Ana yo mbari yato. Kunegotiator kwa kunye bera. Ado sara ajino jila, maswizi wendo zinga madeo. Ata zo zikiza taona. Muze kata siri kuita, jisi kuita. Kata kutenga true business. Hapa muzu wa namari ya wajo. Halo. Halo. Problem hapa ya wani andina yane. Waka muka. Unawara zodo wa mchanga muka. Pato wakachanga umikila zunjisipu. Zisinabasa doso wakachanga muka. Kwa chukuru nzu uchanga muka unopora. Ah, majitini ma Kristu. Tenga daro. Oh. Uchano tino daro wazo kuzumanaro waro. Hapa marini mwana. Unofirwa nebusiness rakatangwa nababa mwari akutangisa but administration dzako. A lot of you ndimwari anenge atangisa but you kill it with the way you do it. Ndo pane problem. Ndo pane problem. So may the good Lord be with you. May he bless you.